Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tunosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu chivabvu 24, 2024. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoparura chirongwa chevechidiki cheYouth Service in Zimbabwe vachiti vechidiki vose munyika vanofanirwa kupfuura nemuchirongwa ichi. Nyanzvi mune zveupfumi yemuAmerica muzvinafundo Steve Hank vanoisa mari yeZimbabwe yeZig pamari dzenyika ina dzisina uremu zvakanyanya pasi rose. Mutungamiri wesangano revadzidzisi reAtuzi Vaobet Masaraure vanobhadhariswa $200 emadhora ekuAmerica mushure mekuwanikwa vaine mhosva. Zifa inodoma Jairo Stapera semurayiridzi achafanobata matomo kuchikwata chemaWarriors. Iyi ndiwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vati vechidiki vose munyika vanofanirwa kupinda muchirongwa cheNational Youth Service kuitira kuti vazive nhoroondo yenyika yavo. Vachitaura pakuparura kwavaita chirongwa cheNational Youth Service in Zimbabwe panzvimbo yemabhizimusi yenhakiwa mudunhu reUzumba kumashonaland East, vaMnangagwa vati vechidiki vane basa guru rekuchengetedza nhaka yavo. Nekudaro zvakakosha kuti vadzidziswe kuti nyika yakawana sei kuzvitonga kuzere. Mutungamiri wenyika vapawo zvipo zvemakombiyuta zana pamwe netarakita imwe chete kuchikoro chenhakiwa Vocational Training Center, apo vabva vavhurawo zviri pamutemo boka rezvemabhizimusi pachikoro chinodzidzisa mabasa emaoko ichi. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vaClarice Maduku vanove mukuru wesangano rePlatform for Youth and Community Development.
Nyaya yekuti vechidiki vadzidziswe vakure vachiziva nyika yavo vachifarira uye vari vakarongeka yatingati discipline haisi nyaya inenge yakashata, asi chikuru chiri kunetsa mukati menyika yeZimbabwe ndechekuti maprograms aya anozoitwa hijacked obva anyanya kurerekera kumusangano mukuru, zvokuti paanenge akufambiswa mberi anenge asisiri kubata vechidiki vose vari mukati menyika. Asi ndikavari zvibude pachina kuti pane zvinhu zviviri zvatingaitaura nezvazvo. Chirongwa ichocho dai changa chisina history yedu yemuZimbabwe iyi kubva kunyaya dzavana border gezi zvichingodaro nezvinozozi mayouth anga achiita kana taakufambidza zvimwe zvirongwa zvehurumende. Taizoti chirongwa chinenge chakanaka.
Tiri kunzwa kuti chirongwa ichi chakavandudzwa. Kuvandudzwa ikoku hakusi kungauyisawo here shanduko pane zvamuri kunyunyuta nazvezvo?
Zvinhu zvinenge zvakanaka nekuti vechidika vane matambudziko akawanda anotodawo training, anodawo kuita rebranding and because history yedu yekutaura nezvenyaya dzeyouth training hadzina kunyatsojeka, saka dzinoda kuti tinge tine kunyatsogadzira zvakanaka kuti vanhu vese vaite faith yekuti zvatikutaura nezvazvo izvi inyaya yekuda kuti vechidika vange vakarongeka kwete kuvaitisa zvematirongerwo enyika.
Sezvo chirongwa ichi chiri chirongwa chenyika vaMadhuku, veruzhinji havana here kodzero yekuti vange vachiyeuchidza hurumende kuti aiwa chirongwa ichi hachifaniri kuiswa zvematongerwo enyika kana kuti chive chebato rimwe chete?
Ndo zvatiri kutoitawo isu. Taane nguva yakareba tingati kubvira patanga nyaya yachirongwa maprograms edu atiri kuitawo isu sePlatform for Youth and Community Development. Ndo zvinhu zvatinenge zvichikurudzira vechidiki kuti vechidiki vakangoita vanhu vatingati mavictims sometimes vanokwanisa kushandisika, saka isu tiri kuramba tichitaura kuti curriculum yetraining patate chipindirawo zvakaona zvataimbobvunza tichitaurawo kuti curriculum yetraining iyi inonzi vanhu vaite patriotic kana kuti vange vaine discipline. Vechidika vanoda kuti vabviswe dependence yakanyanya kune zvematongerwo enyika ndokuti vange vakatambanuka, saka ndozvatiri kutoita izvozvo, tiri kuzvishuwira. Asi tiri kusangana nematambudziko ekuti vanoita zvematongerwo enyika ndo vari kunyanya kuti zviite difficult.
Vangawari va Clarice Maduku vanove mukuru wesangano revechidiki Platform for Youth and Community Development vari parunare ne Studio 7. Nyanzvi yezveupfumi yemuno muAmerica muzvinafundo Steve Hank vaisa mari itsvaye Zimbabwe yezigi pachinhano chechina pamari dzisina uremu zvakanyanya pasi rose kana dzichienzaniswa nedhora rekuAmerica. Vachinyora padande mutande reX iro raimbonzi Twitter, vaHank vaisa paundi yekuSudan pachinhano chepamusorosoro iine uremu hwezvikamu makumi matatu nezvitanhatu nezviga zvisere kubva muzana kana kuti 36.8%, ichiteverwa nepaundi yekuSouth Sudan pachinhano chepiri. Pachinhano chetatu pane peso yekuCuba, kuchizouya zig yeZimbabwe iyo ine uremu hwezvikamu makumi maviri nezvitanhatu nezviga zvishanu kubva muzana kana kuti 26.5%. Asi hurumende yeZimbabwe yagara zvayo inopokana nemaonero amuzvinafundo Hank aya ichiti vanotaura manyepo. Izvi zviri kuuya panguva iyo bhanga repasi rose reWorld Bank rakazivisawo kuti Zimbabwe iri pakati penyika gumi neshanu dzemuAfrica dziri kutarisirwa kuve neupfumi husiri kuzokura zvakanyanya mugore rino. Mukuziya nezvenyaya iyi, Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda vari kuBritain muzvare chenaimo yemutambasere avanoti vanowirirana nemaonero aya.
Zviri kutaurwa naProfessor Hank pamusoro penyaya yeZig ndinozvitsigira nenhau yekuti hongu takatarisa mari iyi tsvaya yaunzwa muZimbabwe yeZig haisi mari inonyanyonzwisisika kuti mari iyi iri kunyanyosimbiswa nei. Takambenge tichiudzwa nezvekuti yakasimbiswa negold, yakasimbiswa nemaassets, yakasimbiswa nemareserves chino nechino, asi imari yekuti kana takange tabuda muZimbabwe haisi mari iri kutambirika kune dzimwe nyika. Naizvozvo munhu anchingaibata mari iyi muZimbabwe imari yekuti munhu anenge achida kuti ndingaita sei kuti ndichengetedze upfumi hwangu, ndenge ndakutotsvaga maUS dollar kana kuti ndinenge ndakutoda kuti mari iyi nditenge chimwe chinhu nayo kuti upfumi hwangu huchengetedzeke.
Tinoona kuti bhanga guru repasi rose reWorld Bank rakazivisa iro shondo rino kuti Zimbabwe iri pakati penyika dzemuAfrica dzichatatsarika zvakanyanya munyaya dzezveupfumi goro rino. Munoona sei izvi?
Izvi zvakataurwa neveWorld Bank hazvisi zvinhu zvatinonyanyokatlamadzwa nazvo, nekuti isu takazvitarisa senyika tiri kuona nyaya yeEl Nino yekuti tiri mugore renzara, asi nyika haina mari yekunge ichichengetedza mhuri dziri kusimbirwa nenyaya yenzara. Nyaya yeZig inochoita kuti nzara futi iwedzere munyika, nekuti mari iyi haisi mari inotambirika kune dzimwe nyika.
Chii chingaitwe kuti mari iyi yemaZig iwanikwe iyo ine neuremu wakanaka uyezve unoremekedzwa pasi rose?
Mari yenyika inopuhwa uremu nekuda kweupfumi huri munyika iyoyo. Marongerwo ari kuitwa nyika yedu ndiwo ari kuita kuti nyika irase upfumi. Chinofanira kutanga kugadziriswa munyika inyaya dzematongerwo enyika. Kana tagadzirisa ipapo, tichange tichizoona pamberi apo kuti mapolisi urongwa hunenge huchibva kuhurumende, urongwa hunenge wakarerekana nekuti nyika iende mberi, wakarerekana nekuti upfumi hwenyika huwande.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvare chenaimo yemutambasere vachitaura naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7 vari parunhare kuBritain. Mutungamiri wesangano revarairidzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ vaobert masaraure vabhadhariswa mari inoita madhora ekuAmerica mazana maviri musheme kuwanikwa vaine mhosva yekukanganisa mafambisirwo emutemo. Mutongi wedare ramagistrate muHarare amai Ferris Chakanyuka vaturwawo mutongo wekuti vamasaraure vagare mujeri kwemwedzi mina iyo yasendekwa parutivi kwemakore mashanu kana vakasapara imwe mhosva yakadai. Vamasaraure vanonzi vakaburitsa mashoko ekushoropodza kusungwa kwakanga kwaitwa munyori wesangano ravo vaRobson Chere muna 2022. tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kutsvaga rutsigiro kekupedzisira kuri kuenderera mberi muSouth Africa pamberi pesarudzo dziriko nechitatu chinouya. Vari kukwikwidza musarudzo idzi vachiedza kukwezva vavhoti kekupedzisira. Dare reUnited Nations International Criminal Court of Justice ratonga nhasi kuti Israel imire zvechimbi-chimbi kurwisa guta riri kuchamhembe kweGaza reRafah. Kunyange hazvo dare iri rasiya padiki kuti kurwisana pakati peIsrael neHamas kumire. Israel haioneki seichatevera mutongo uyu, asi mutongo uyu unowedzera uremu kukurudziro yepasi rose yekuti kurwisana kuri pakati peHamas uye kuri kuitwa muRafah neIsrael kumiswe. Vamwe vagari vekumaruva akasiyana-siyana munyika vanonzi vave kuwana cheuviri kubva kuhwiza kana kuti mhashu dzavari kubata munzvimbo dzavo, vamwe vachitobata dzekutengesa zvave kuvapawo zvakare cheuviri. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Hwiza idzi dzauya munguva yakanaka sezvo nyika yakatarisana nenzara inotyisa nekuda kwekusanaya kwemvura kwakanaka, izvo zvave kunzi nevamwe vanotevera chivanhu midzimu yadzimura nzara ichinunura vana vayo munguva yematambudziko. Mumwe anoti anunurwa sezvo zvirimwa zvake zvose zvakatsva nezuva zvichiri mumunda ndiamai Seruleko Mhizha vekubhaguta pedyo nechinhoi, avanoti vari kukwanisa kubata hwiza dzekudya nemhuri yavo vachitowana dzimwe dzekutengesa munzvimbo dzakaita sechinhoi nedzimwe dzakapoteredza, zviri kuita kuti vakwanise kutenga hupfu nezvimwe.
Pfungwa yanga inyanyatsobatwa hwiza aune problemu yenzara usina ana chikafu.
Izvi zvinotsigirwa namai Erina Zisengwe vekwazvimba, avo vanoti vanowana mari inodarika madhora ekuAmerica 20 pasvondo iyo vanotengesa sipo, mafuta nezvimwe.
Vasvondo ukadzibata kana bhaseti unogona kutosvika $20.
Vasifa Chidembo ndemumwe wevari kutenga hwiza idzi kubva kune vanodzibata. Vachidembo vanoti sezvinotaurwa nebhaibheri muna Mapisarema 105:40 kuti Mwari vakayamura vana veIsraeri nezvihuta munguva yavakavaburitsa muutapwa hweIjipita, vanhu gore rino vapiwa hwiza kuti vararame nguva ino yenzara. Sadunhu vekwazvimba vaGibson Jenami vanoti izvi hazvina kutanga gore rino sezvo zvaiitika makare kare nguva dzose pakunenge kwaitika nzara.
Izvo zvazvina kutangira apa nhasi. Vakumashure ndokusaka uchinzwa vamwe vabereki vanotumidza vana vavo kuti akaberekwa gore rehwiza.
Asi vaJenami vanoti hwiza idzi hadzifanirwe kutengeswa sezvave kuitika izvi, vachiti pasi panotsamwa zvekuti hwiza idzi dzinogona kubva dzangopera kana kutsakatika. Ukuwo mambongezi vapita pasi pamire vanoti hapana chakaipa kuti vanhu vatengese hwiza idzi sezvo dzisingadyiwe dzisina sadza, vachiti muriwo. Izvi zvinotsigirwa namambo Zvimba vaStanley Mhondoro, avo vanoti hwiza dzinogona kutengeswa asi michero yemusango yakaita sematowe achanetsubvu hazvofanirwe kutengeswa sezvo zvichidyiwawo nemhuka dzesango. Vamwe vanotevera chivanhu vanoti kubva kare pose panoita nzara zvekudya zvakaita semichero, hwiza, shiri nemadora zvinowanda zvekuti zvinorerutsa dambudziko renzara. Tabvunzawo chiremba vezveutano Dr. Peter Matarutse kuti kunze kwekuwanisa vanhu chikafu, hwiza idzi dzine zvadzinobatsira nazvo here muutano, vakati dzinovaka muviri sezvinongoitawo nyama sezvo dzine maprotein.
Hwiza zvine utano chai hwakanaka nekuti hwiza igood source yeprotein. Chikafu chakati inyama, handikazivi zvangu kuti
kunyange hazo gore rino wiza idzi dzisina kuwanda sezva dzakanga dzakaita muna 2020 mhuri dzakawanda dziri kufara kuti dzambokwanisa kuyambuka padambudziko renzara iri chanakira wiza gore rino ndechekuti dzauya munguva yekunge vanhu vapedza kukohwa sezvo dzichizivikanwa nekuparadza zvirimwa padzinenge dzapfuura napo sangano refood and agriculture organization kana kuti FAO rinoti wiza idzi ndidzo rudzi rwetupukanana tunodya zvirimwa tunoparadza kudarika tumwe twose pasi rose ndakamirira studio 7 muchinhoi ndini Nunurai Jena
muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika muno muamerica pasi pehurumende yava Joe Biden vakarwa hondo yemuamerica vapiwa mari inodarika mabhiriyoni mashanu ane mamiriyoni mazana manomwe emadhora kana kuti $5.7 billion kuburikidza nekukudzwa kana kuwandudzwa kwezvirongwa zveutano asi vaimbova mutungamiri weamerica vadonald trump vanopikisa vachiti upenyu hwevakarwa hondo hwaive huri nani munguva yavakanga vari kumuzinda wewhite house vari mutungamiri wenyika mutoro wenhau wevoa veronica balderas iglesias anotarisa zvingangodiwa nevakarwa hondo kubva kune mutungamiri wenyika achauya munyaya yamunoverengerwa natanonoka wande westudio 7
pasi pehurumende yava Joe Biden vakarwa hondo yemuamerica vapiwa mari inodarika mabhiriyoni mashanu ane mamiriyoni mazana manomwe emadhora kana kuti $5.7 billion kuburikidza nekukudzwa kwezvirongwa zveutano asi vaimbova mutungamiri vadonald trump vanopikisa vachiti upenyu hwevakarwa hondo ava hwaive huri nani munguva yavakange vari kumuzinda wewhite house mutori wenhau wevoice of America, Veronica Balderas Iglesias anotarisa zvingangodiwa nevakarwa hondo kubva kune mutungamiri wenyika achauya munyaya yamunoverengerwa neni tanonoka wande westudio 7 vakarwa hondo muamerica vanoda kusvika zviuru mazana masere nemakumi mapfumbamwe kana kuti 890,000 vakakanganisirwa utano hwavo nemishonga inouraya munguva yavaive kuhondo vakabatsirwa kare nemutemo wepak mutemo wakadzikwa nava Joe Biden muna 2022 nechinangwa chekuwedzera kubatsira vakarwa hondo vane hutakanganiswa pamwe nokubetsera mhuri dzavo nemusi wechitatu vaBiden vakazivisa kuti vanhu vanoita miriyoni vakatobatsirwa nemutemo wepact vachiti
trouble breathing cancer brain cancer folks who suffered long enough you shouldn't have to prove that your illness came from their service But thanks to the PACT Act, you don't have to prove it now.
Kuneteka kufema gomarara reurozvi, vanhu vanotambudzika kwenguva refu. Haufanirwe kumanikidzwa kubuditsa umbo hwekuti chirwere chako chakabva mubasa rako rechiuto. Tinotenda mutemo wePACT hausungirwe kuratidza kuti uri kutaura chokwadi.
VaBiden vakatsinira kuti mutemo makumi matatu inobatsira vakarwa hondo nemhuri dzavo yakadzikwa nehurumende yavo vachiti
We've increased resources to end veteran homelessness, hired and trained hundreds of additional mental health providers specifically to help veterans end the silent scourge of veteran suicide.
Takawedzera mari yekuti tipedze dambudziko revakarwa hondo rekushaya pekugara kuwedzera vashandi nezveutano hwepfungwa vakanangana nekubatsira vakarwa hondo chete kupedza dambudziko rekuzviuraya kwevakarwa hondo
vadonald trump vebato remarepublican avo vari kukwikwidzana navabiden musarudzo yemutungamiri wenyika ichaitwa gore rino vanoti upenyu hwevakarwa hondo hwaive huri nani munguva yavaive vari mutungamiri wenyika vatrump vakatambanudza nharo dzavo idzi muvhidhiyo yakaitwa padandemutande remavhidhiyo rerumble back in november vachiti
We have 33,000 veterans in this country. country who are homeless and living very poorly, I might add, and it's a shame. We helped them a lot during my 4 years, and it's all been dropped.
Tine vakarwa hondo zviuru makumi matatu nezvitatu vasina pekugara uye vane urombo hunotyisa. Ndingangowedzera kuti zvinonyadzisa. Takavabatsira zvakanyanya mumakore mana angu ndiri mutungamiri wenyika, asi zvakaraswa.
VaTrump vakawedzera vachiti kana vakadzokera kumuzinda weWhite House zvose izvi zvichashanduka, vachazvigadzirisa kana vadzokera pachigaro vachiti,
on day one I will sign an executive order to cut off Joe Biden's massive spigot of funding for shelter and transport of illegal aliens and redirect
pazuva rekutanga chairo ndichashandisa masimba eutungamiri pakumisa mari iri kushandiswa naBiden kupa vabvakure vari munyika zvisiri pamutemo pekugara nepekuvata nekuvatakura. Ndigoshandisa mari iyoyo kupa vakarwa hondo pekugara nekuvarapisa.
Sangano reNational Association of Social Workers rakarumbidza kuvandudzwa kweupenyu hwevakarwa hondo pasi pedzihurumende dzavo vose vaBiden navaTrump. VaTrump vachironga kuti vakarwa hondo vawane rutsigiro kunze kwebazi rinoona nezvevakarwa hondo reUnited States Department of Veterans Affairs, asi pachine zvimingapinyi zvichiripo. Vanodaro vaAntony Eastreet, vanove mukuru wesangano reNational Association of Social Workers.
Individuals have been experiencing issues with access in terms of entering their system, but also barriers in terms of paperwork.
Vamwe vanga vachinetseka kuti vapinde muzvirongwa zvinovabatsira, vachinetseka kuwana magwaro uye vachitarisana nenguva refu vakamirira nekushaya vashandi.
VaEastreet vakati anenge asarudzwa kuva mutungamiri wenyika anofanirwa kuona kuti vakarwa hondo vanokurumidza kuona mukana wekubatsirwa pazvirwere zvepfungwa, zvikuru sei pachitariswa kushomeka kwenyanzvi dzinoziva basa iri. Iyi yanga iri nyaya yabva kuna Veronica Balderas Iglesias, mutori wenhau weVoice of America News ari muWashington. Mukaiverengerwa neni Tanonoka Wande weVOA Studio 7 ndiri muWashington DC.
Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Kubatwa nemhosva kwavamasaraure kwaitika uku kunongotiratidza zviya zvatinogara tichitaura kuti Zimbabwe hatina kusununguka. Zimbabwe hatina kubuda paudzvanyiriri, huri kutoenda wese kudarika hwataiziva huri hwavachena. Nokuti kana munhu achibatwa nemhosva kunzi wanyorerei padandemutande rake reX kuti ningi ngaabudiswe muusungwa, wotosungwa uchisungirwa izvozvo kunzi uri kuda kukonzera mhirizhonga. Ko vacho vanoda kuita mhirizhonga vamavona ndivanani vati toda kunotsigira vamasaraure pamashoko avo? ZANU-PF yaakungogara ichicheuka cheuka nekutya nokuziva kukonewa kutungamira kwavaita nyika. Asi musi wakamwe zvinopera, hakuna chisingaperi. Dzaivako nyika dzaitambura saizvozvizvo, asi nhasi uno dzakanaka.
Vamati mnanga gova anga achibvapo zvamukurira super tie ZANU-PF ndoyatisisada popo. Mukomana atikwadze anga asadaro zvekutonga nyika zvamukurira ngaabve mukomana. Tototi pati yachona iye sachichaida, pati yezanu ngaibva tichaida. Takuwana mani
ya iye zvino Studio 7 musaitauri muchiti kwai iye ndeye muZimbabwe. Izvino makata hatichambowani kana zvatinositaura zviya zvatinofunga nguva yedu yamuchatipi. Makutongotisika nezvinhu zvekuti tihwe vana mavhoisi ana Trump. Isu Zimbabwe nyika yepasi pasi tinotambura tiri pasi peudzvanyiriri hwakaipa hwakadaro. Ndohwamunotihwisa zvinhu zvana Trump nyimi vachichinjana kutipedzera zvedhata zvatinenge taisaisi vanhu vanotambura. Kuda kuwakuwa zvinhu zvemuZimbabwe isu.
Studio 7 ine penyu ratakateerera kwemakore kubva kudhara ichiri kurovesa vhuva Zimbabwe. Nyuzi dzainopa hazina kana kumboshata zvekuti munofanira kuti panyuzi dzemuZimbabwe chete zviri raiti. Asi nedzekune dzimwewo nyika watofanira kutogara tichizivawo kutiwo America wakamira sei, China kuri kuitika nezve world news hapana chakamboshata kana. Saka vanoshoropodzavo Studio 7 nhando inokushata kwazvo.
Ko PVO mbiri iri sei? Ko vanhu sei vachiri vhiringidza? Ngavarege vanhu vataure maonero avo. Handidi vanhu vese vakasununguka kuti vagadzirise mitemo yainovatonga here munyika. Egai vanhu vataure maonero avo. Kana vanhu vachirida bill zvichaonekwa kuti chaonekwa neuwandu hwevanhu vanotsigira bill iri. Kana vasingaridi izvozvo mutemo wacho unenge uchiratidza kuti uri kusunga vanhu, uri kudzvanyirira vanhu. Regai PVO bill rinzvikwe vanhu vatema mataure maonero.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Munhau dzemitambo, komiti iri kufanoba kubata basa renhabvu munyika yeZifa Normalization Committee yazivisa kuti yadoma Jairo Stapera semurayiridzi wenhabvu achambofanobata basa kuchikwata chenhabvu chemaWarriors. Tapera atanga achibatsirwa naSaul Chaminuka semutevedzeri wake, pamwe chete naSandy Chidzambwa sechipangamazano. Zifa yazivisa kuti yakafanotora danho iri kuitira kuti chikwata chenyika chive nemurayiridzi mugadziriro yacho yemitambo yeFIFA World Cup Qualifiers neCOSAFA. Muchirongwa chedu chemagitare chesvondo rino tinokupai hurukuro nemuimbi wesungura anonzi Richard Mbaimbai, uyo anobva kuBohera asi mazuva ano ari kumaricho kuCape Town kuSouth Africa. Ngatinzwe hurukuru yaaita naIvan Zininga weStudio 7.
Zvemagitari izvi ndakazvitanga ndinofunga ndichiri mwana mudiki. Zvekutoti kumagiredhi 1 2 ipapo ndopandaingofarirawo magitari.
Nai mukomana wangu Johnny.
Ani mpostora anorova magitare vabereki veukama nekumasowe vaitiwo chii muchitanga zvemagitare izvi?
Vabereki vangu pandakatotanga izvi vanhu vaitoshamisika nazvo kuti kumukomana uyu ari kudozame kudini, nekuti kudzinza rose rekwambaimbai hapana akamboita zvamagitare. Plus inini ndiri munhu anotaura achikakama futi. Saka zvaiaitira fani kuti mwana uyu mataura ake anokakama, hapaandikite zvekuimba, zviri dombofamba sei.
Matambudziko api amunosangana nawo?
Ndingangoti machallenges atinosangana nawo ndedzekuti sometimes kuwana kwatinoita mari ndo kunoita kuti music dzidzokere kumashure. Kozeya futi wabudisa song mhanzi wabudisa vanhu vasati vakuziva vanenge yachitarisiro kuti hanzi muimbi munhu ane mari kare. Saka anenge achingoti muimbi une mari, but mari yemuimbi inotobve kumafanza.
Chaunogona chuni vangu iwe.
Kushanda nemi kana kuridzirwa vanokutsvagai vanokuwana ikupi?
Ndingati zvangu vanode kundibata kunyanya kuWhatsApp manhamba angu anoti 0743321 91. Vasiri muSouth Africa please mune sekondi +27. Zvakari kuFacebook mukangoseche kuti Richard Dzambori Rambaimbai ndiripo, munobva mandibate ikoko tobva taonesana.
Mune mashoko here amungasiriwo vatsigiri venyu?
Ndinongode kupe kutenda ndichiti kutsigira kwamuri kuita mukoma Dzambori ndokuri kutoti ndirambe ndechiwane simba rekuenda kumberi. Music kuvanhu, music rudo, hanzi Mwari rudo, kunamata rudo. Saka zvese ngazvingati zviite murudo.
Chitipai kamwe chete kechishanu tumborova magitare Was a Friday.
Kunyanya pasongo yekuti kurodzana ndikairidza ndakanyatso kuiteerera zvaunga ndinonzo kudzamirwa pakaraudzira. Ndatenda muwe nezwa rakanaka kwete pamungadai muri.
Chitema kuti murume wacho ari Joni.
Nanga mchinzwa nzwisa ekambo kanonzi mbudzi yemupostori kubva kuna Richard Mbaimbai wamanzwa muhurukuru yaita naibvanzisinika westudio 7 ari kusouth africa. Musakangano wachirongwa chelive talk apo tiri kutarisa nezvezuva reafrica day iro richapembererwa mangwana musava 25 chivabvu uye kuti rakakosha zvakadii. Anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muwashington dc ndekusiyai muina mutungamiri Nkomo.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Sangana kweza kusihlwa mthwaka zomuhle ngolwesihlanu mhlaka 24 kuNkwenkwezi 2024. Igama nguNtungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
ihlelo oluhle nxa injongo yalo ithe yalandelwa ngokupheleliswa njengalokhu esikubona kwamanye amazwe ukuthi ma abantu abatsha beqeqetsha kuNational Youth Service bavele babe lesiqiniseko sokuthi sebesiyaqhatshwa kupublic service.
Umongameli Emerson Mnangagwa usungule uhlelo lokufundisa abasakhulayo ngembali yelizwe kanye lemisebenzi yezandla olu Youth Service in Zimbabwe olwalusaziwa ngokuthi National Youth Service namuhla. Wazisa ukuthi ngesikhathi esilandelayo wonke osakhulayo uzamele angene kulolu hlelo.
Method ayisebenzisayo ukukhalkulate inflation ingabe ihlukene ngendlela esiyijayeleyo, ngoba esiyijayeleyo sikhangele ukuthi ngomnyaka ngomnyaka kumbe ngemonth ngemonth ama-prices atshintsha njani.
Ingcweti kwezenotho edumileyo eMelika umnumzana Steve Hank uthi imali yeZimbabwe entsha eZig ngesine kuluhlu lwemali zamazwe omhlaba ezigugudeka ngesiqubo. Kuhlelo Woza Friday leviki sileqembu leRumba ele-African Sounds Collection lona elisanda kwethula idlalade elitsha. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emerson Mnangagwa namuhla usungule uhlelo lokufundisa abasakhulayo ngembali yelizwe lemisebenzi yezandla olwe Youth Service in Zimbabwe namuhla olwalusaziwa ngokuthi National Youth Service. Wazisa ukuthi esikhathini esilandelayo bonke abasakhulayo kuzamele bangene kulolu hlelo lapho begqiba izifundo zabo andubana baqale umsebenzi. Umnangagwa usungule lolu hlelo esemavinkilini eMtawatawa eMurewa. Esikhathini esedluleyo uhlelo lweNational Youth Service lwalusetshenziswa libandla elibusayo eleZanu PF ukulolonga abasakhulayo ababedume ngochuku abaziwa ngokuthi ngama-Green Bomber ababechaya abamabandla aphikisayo. Ukuhlaziya lolu daba uPraxis Dis Jeremiah weStudio 7 uxoxelo sakhulayo okumsebenzi wokukhuthaza ukulondolozwa kwamalungelo abatsha eMathebeleland South uNkosazana Senzeni Maphosa.
Uhlelo lweNational Youth Service luhlelo oluhle nxa injongo yalo ithe yalandelwa ngokupheleliswa njengalokhu esikubona kwamanye amazwe ukuthi ma abantu abatsha beqeqetsha kuNational Youth Service bavele babe lesiqiniseko sokuthi sebesiyaqhatshwa kupublic service bathole imisebenzi elempentsheni, imisebenzi ezabagcina ma sebephele amandla.
Utsho ukuthi lolu hlelo olweZimbabwe lwehlukene lolwamanye amazwe, mehluko bani obonayo?
Ukwehlukana kohlelo lolu kwelakithi ikundlela abatsha abaholwa ngayo ezifundweni zabo ebenza baziphathe njengebutho lebandla elibusayo elisetshenziswa ukudlwengula amalungelo kaZulu okuba yinto engcolisa uhlelo lolu lapha eZimbabwe.
Kungani sisho njalo?
Singakhangela izindlela ze-recruitment enziwa ngazo. Kukhangelwa imbali yothile iqathaniswa lebandla elibusayo ukuthi nxa ungela linki yebandla elibusayo amathuba okungena asuke azace. Lokhu kusuka kwephule ilungelo lomuntu omutsha ofisa ukungena ohlelweni lolu yena engelankaba yezanupief. Ngombono wami uhlelo lwe-National Youth Service okwamanje ngibona engani alusizi abatsha ngoba bafundile baqeqesha emakolitshini kulezifundo ezilungiselela umuntu omutsha ukunakekela isizwe lesiqinti sakhe. Pho yikuchithela abantu abatsha isikhathi. Uhulumende kavule amathuba emisebenzi abantu abatsha bathole imisebenzi ezabagcina mabephela amandla imisebenzi elempentsheni njengoba ubukhokheli obusembusweni busebenzela impentsheni ma kuphela amandla. I-National Youth Service okwamanje umgwejiso akukho okubambekayo okuzokwenziwa ngabatsha mabeqeqetsha lapho. Indlela yokulibazisa abantu abatsha ukuze balibale ukufuqa uhulumeni mayelana ngemisebenzi ukuthi bathole imisebenzi ezabagcina bathole impila kahle. Ma i-National Youth Service ingasoze ikunike i-guarantee yokuthi ma uphuma lapho uyoqhatshwa. Mina ngokubona kwami ngibona ingani abatsha abaqhubeke ngokusebenzela izimuli lekusasa yabo lapho abade bevele besebenza khona okwamanje ngoba bangalaluka sebesele enkangala ngemva kokuthatha uhlelo lolu.
Unkosazana Senzeni Maphosa ngosakhulayo kumsebenzi wokukhuthaza ukulondolozwa kwamalungelo abatsha eMathebeleland South.
The Voice of America.
Ingcwethi kwezenotho edumileyo eMelika lasemhlabeni jikelele umnumzana Steve Hank yena ofundisa ekolishini leJohns Hopkins uthi imali yeZimbabwe entsha eZimbabwe Gold kumbe iZig ngesine kuluhlu lwemali zamazwe omhlaba ezigugudeka ngesiqubu. Amazwe amathathu akhokhelayo ngathi iSudan yona ehlezi esiqongweni ilandelwa yiSouth Sudan kuthi kuzinga lesithathu kuhlezi iCuba. Uhulumende ngenyanga edluleyo usungule imali entsha le egxile kusilinganiso segolide elisebhanga lelizwe ngoba eyayikhona yayisilahlekelwe luhlonzi ingasathengi lutho. Ingcwethi kwezenotho zithi ukusungula imali entsha leya kusoze kumise ukugugudeka kwedola kwemali yeZimbabwe njengoba kungayisikho kwakuqala kusungulwa imali entsha elizweni. Izolo iWorld Bank ikhuphe umbiko othi iZimbabwe ngelinye lamazwe azadonsa nzima kwezenotho lonyaka. Ukuhlaziya lolu daba uTaboka Ncube weStudio 7 uxoxele umnumzana Stevenson Dlamini yena ofundisa ekolishini leNational University of Science and Technology iNasti kobulawayo.
Enkonisweni kuhank imethodi ayisebenzisayo ukukhalkulate i-inflation ingabe ihlukene ngendlela esiyijayeleyo ngoba esiyijayeleyo sikhangele ukuthi ngomnyaka ngomnyaka kumbe ngemonthi ngemonthi ama-prices atshintsha njani aye certain basket of goods. So okokuqala angaqinisa ukuthi usebenzisa the same CPI esivele siyijayele kumbe kulenye indlela yakhe ayisebenzisayo mhlawumbe i-black market mhlawumbe yini ngoba nxa sikhangela on the ground inflation rate is not yet in the thousands. Yes, before the introduction of EZIG we saw inflation rate being so high according to the traditional way of calculating inflation. Yes, it was very high because of the exchange rate depreciation. But okusuka kumphica ukuthi yena usebenzisa yiphi indlela ngoba ama-economists achiyana indlela amesha ngayo i-inflation. Omunye abe khangele i-producer price index, omunye akhangele yona le sijayele i-consumer price index. Kodwa bonani kusuka kube ngathi kwengezelelwe kakhulu ama-figures awafakayo.
Ngokubona kwenu isiqhubu sokuphela amandla kweziki singiyengezelela nango kuya kwesikhathi.
Ngona ungaqhubeka ngendlela iziki emi ngayo kakhulu siqathanisa intengo yayo namanye amazwe. Ngona inflation ilakho ku-slow down kakhulu. Ikakhulu ungaqhubeka kungelako increase i-quantity yeziki ekhona ku-market. Iqhubeka imonitwe kanje. Ngona ngathi inflation ilakho ukwehla kusiya kelo mnyaka sizabona isiqhubu sayo sesingathi sehli. Is more of iziki is being accepted.
Abanye bakhala ngokuthi iziki alibambeki. Lokhu akusoze kuphazamise na.
Mbona yathi isungula vele iziki. Esinye sezinqumo esasifakwe ngugavena webhange elikhulu leZimbabwe. Wayethe uphesiwa lokho esingakuthi tight monetary policy. Wayethe yena vele ufuna ukuthi abhasophe ukudindwa kakhulu kwemali yakithi iziki. Akukho sikubonayo wehlisile inani leziki elidindwayo uthi lingavami kakhulu ngoba yikho kusuka kubangela inflation esingathi money supply. Uhlelo wakilo lokuqhubeka ngakho lokubona ukuthi akubi lokwanda kweziko ungacina kuqubula inflation. Ngakho ke angiboni izaba ningi kakhulu epaper. Abantu abaningi sebeyamukele ukusebenzisa electronic money kakhulu. Ngakho ke angiboni kusanda kakhulu ukusetshenziswa kwepaper ngaphandle mhlawumbe kwemchova nezinto ezincane nje intshintshi nje ema-supermarket. Kodwa imvama kubona abantu aningi bakhululekile ukuyisebenzisa inani nje i-technology esebenzisa i-electronic money.
Umnumzana Stevenson Dlamini yingcwethi kwezenotho efundisa ekolishini le-National University of Science and Technology iNAST koBulawayo obexoxa lo Tabo kaNcube weStudio 7. Umkhokheli wenhlanganiso yababalisi bemaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, i-ATUZ, umnumzana Obed Masaraure, ugwetshwe ukuhlala ejele okwenyanga ezine nxa ethe wehluleka ukubhadala ifayindi eyamakhulu amabili amadola emelika, i-$200. UMasaraure ufunyanwe inkantolo elecala lokuvimba isandla somthetho ngumantshi weHarare ngolwesithathu kulandela ukubotshwa kwakhe ngontulikazi ngomnyaka ka-2022. Phansi kukahulumende kamongameli Joe Biden, abake baba ngamabutho eMelika sebethole inhlelo zokwelatshwa ezibiza imali engamabhiliyoni bhosi ayisithupha $5.7 billion. Kodwa owake waba ngumongameli umnumzana Donald Trump uthi ababe ngamabutho laba babephila ngcono kakhulu ngesikhathi kusabusa yena. Kulolu daba sikhangela izikhalazo abantu laba abalakho ukuzethulela lo ozanqoba kukhetho lukamongameli phakathi kukaTrump loBiden. Cishe asebasuka kubutho abaphose bangene kusigidi 890,000 ababa sengozini yokuchayeka engozini yezikhali ezilechefu ngesikhathi besemsebenzini. Sebathola uncedo phansi kwePact Act, okungumthetho owasayinwa ngumongameli Biden ngo-2022 ngenjongo yokuqhelisa inhlelo zempilakahle kulabo abalimalela empini kanye labasindayo. Ngolwesithathu, uBiden wazise ukuthi kulezicelo ezedlula isigidi 1 million zabantu abafuna uncedo phansi kwePact Act esezivunyelwe.
Trouble breathing, cancer, brain cancer. Folks, you suffered long enough. You shouldn't have to prove.
Ukwehluleka ukuphefumula kuhle, imvukuzane yobuchopho. Abantu basebuhlungwini obukhulu. Akulasidingo sokuthi uveze ubufakazi bokuthi wathola umkhuhlane usesotsheni. Sibonga umthetho wePact Act. Asisekho leso sidingo.
UBiden ugcizelele ukuthi phansi kombuso wakhe kule mithetho edlula amachumi amathathu 30 epasiswe ngokubambisana edalele parliamente esekela ababe ngamabutho abanakekeli babo kanye labasindayo empini.
We've increased resources to end veteran homelessness. Hired and trained hundreds of additional mental health providers.
Sesengeze inhlelo zokuqeda uhlupho lwababe ngamabutho abangela ndawo zokuhlala. Siqathesa lolonga amakhulu esebenza ezempila kahle ezelapha umkhuhlane wengqondo ukuze siphathise ababe sempini ukuqeda udubo lokuzibulala.
Umnumzana Donald Trump yena oncintisana lo Biden emele ibandla lama Republicans kukhetho lukamongameli lonyaka ngo-2024 uthi abalwa impi babephila ngcono ngesikhathi esabusa. UTrump wakugcizelela lokho kumbiko awethula ngevideo enkundleni yeRambo ngolwezi.
We have 33,000 veterans in this country who are homeless.
Silabantu abalwa impi abedlula inkulungwane ezingamakhulu amathathu 33,000 kuleli lizwe abangelandawo zokuhlala njalo abahluphekayo. Kulihlazo lokho.
Wengeze wathi enganqoba kukhetho aphenduke embusweni lokho kuza kuquka.
On day one, I will sign an executive order to cut off Joe Biden's massive spigot.
Ngosuku lokuqala ngiza sayina umthetho omisa yonke imali edlaliswa ngokhulumende kaBiden enakekela abantu abangela maphepha. Limali sizayisebenzisa ukwakhela abalwa impizi indlu zokuhlala njalo sibatholise inhlelo zokwelatshwa.
Inhlanganiso yeNational Association of Social Workers income impucuko esithe yabakhona kunhlala kahle yabalwa impi phansi kwemibuso yabo bobabili uTrump loBiden. Isipha umzekeliso kaTrump, inhlanganiso le ithi waqhelisa inhlelo zokunakekela abantu laba ngaphandle kwalezo eziqhutshwa lugatsha lwe-US Department of Veterans Affairs. Kodwa ingxaki zikhona, kutsho umnumzana Anthony Eastreet, umqondisi wenhlanganiso ye-Social Workers Association.
Individuals have been experiencing issues with access in terms of entering their system.
Abantu bahlangana lenkinga emizameni yokungena kunhlelo zokuthola uncedo, okunye futhi baphazanyiswa ngamaphepha afunakalayo. Kuthatha isikhathi eside njalo ukuthi bafakwe kunhlelo lezi.
U-Eastreet uthe ozanqoba kukhetho lukamongameli weMelika kuzamele aqakathekise ukutholisa abalwa impi inhlelo zokwelatshwa imikhuhlane yengqondo. Udaba lolu lwethu lwe-intatheli zindaba ye-VOA uVeronica Balderas Iglesias lwahumotshwa yimi uNtungamile Nkomo. Okwamanje singene kudaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
LeMelika lithi akumelanga umkhokheli wakwele Israel umnumzana Benjamin Netanyahu ahanjiswe emthethandaba we-International Criminal Court ukuyathoniswa amacala okubulala abantu abaningi eGaza ngesikhathi elwisana leHamas. Umnumzana Matthew Miller, isikhulumeli sohlangothi lukahulumende olubona ngezokudlelana lamanye amazwe kwele Melika, uthi isicelo somthethandaba lo silinganisa okwenziwa nguNetanyahu leHamas. Umila uthi iHamas inhlanganiso yamalocaja, kuthi-ke ele-Israyeli lilizwe elizama ukuzivikela. Uthi iHamas yabulala abantu mahlana kwele-Israyeli njalo yathumba abanye elokhu ibabambe ngenkani eGaza. Umila uthi idale le-ICC kalilamandla okuthonisa udaba lolu njengalokhu okuvezwa kuziqondiso zenhlanganiso le ezokuthonisa amacala. Uthi kuyamangalisa ukuba idale leli ligijime ukuyabopha uNetanyahu lingadlulisisanga isimo salo. Umila uthi kujayelekile ukuba umtshutshisi ame kancane ngendaba ezinje ukwenzela ukuthi amazwe achiyeneyo ahlolisise lokhu, hhaji ukujaha kangaka. Uthi kungenziwa ngemfanelo lokhu kuza kwenza abatshutshisi bebe leqiniso labakwenzayo. Uthi okufunwa lidala leli kwenzakale ngesikhathi kumele umtshutshisi walo ahambe kwele Israel uyakuzwa ukuthi ithini inkokheli yakulelo lizwe ngokwenzakala eGaza. Umila uthi bekumele kuhlolisiswe wonke ngodaba lolu ngoba okwamanje kwenza ukuthi kungathenjwa ngabantu emhlabeni wonke jikelele. Uthi lokhu kulakho ukuphazamisa inkulumo zokumisa impi ephakathi kwele Israel leHamas ezokubeka phansi izikhali lokukhululwa kwabathunjwa nyakenye kwele Israel. Elemelika lithi lizaqhubekela phambili lizama ukuba kumiswe impi le ukuze kungabulawa abantu abaningi eGaza. Umongameli Joe Biden laye uchodoze okwenziwa lidale le-ICC esithi bazasekela ele Israel sonke isikhathi.
Lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Soku isikhathi sokuzwa imbono yenu lina balaleli ve Studio 7 elisithumele yona nge WhatsApp.
Silbone siyabonga nonke lalelayo nonke ke mina nguzaduku uzaduku indoda ehlala ikhuluma nayo ku Studio 7. Inkinga esinayo nje nasi ja noma la ngisiphumela ethijolo ticho cholocho inkinga ekhona ukuthi into engimangazayo kona manje ngingabona sokuya publishwa ukuthi isikolo semathisane siyakhwe ngo 2007 siyasebenza kodwa semanga la sokuthwa isikolo sivulwe lele siqale kudala sisebenza isikolo lesa asazi ukuthi lo esikhulunywa ngaso yisiphi okuthwa isikolo semathisane singazi lo lezi ezinye kodwa esemathisane abantu basakha ngo 2007 iplan international yancedisa izakhamizi. So ngiyamangala nje manje namhlanje bekungcwatshwa umama lo uSandi Moyo. Into enhle ngiyibongayo ukuthi abantu bezaphu bahambile ngoba sasivele sinaye umama lona wabeka nje egcekeni ukuthi hayi abantu njengoba bevele bengaphandle abantu bebaleka babalekani kabi ngapha igovernment isithi ilizwe lilungile and bekhuluma ekhaleni lokuzenu bekhona ulokuzenu uChinga Dube
Studio 7 salibonani. Kashipe sicela ukuthi uChaba ngoelisitate manje into oyilande ephalamende yini njengoba nesihamba esiyi-1 abanye sebaxotshile bonke ulande wona ama-ice cream lawo kanti ulandele kodwa esikwaziyo ukuthi angeke last iZANU-PF izambulala kuphela. iZANU-PF fethu iyabulala izakhampena ngawo-ke nilanga sokuthiwa ubule i-opposition party lokhu siyakutshela sifuna ukushansi kukuo iZANU-PF iyabulala nto abaningi kakhulu isitimela singadosa amathole kugcina amathamba abantu abafileyo uthengisa ibulawayo yonke usiyasithengisa wona kungesikhathi sento ngawaqeda abantu abaningi kakhulu ngabe usubulela ibulawayo yonke akuzama ukuthi kusihloniphe mfowethu ngoba into yela nje ephalamende awusayazi sufulandi kuyalengisa ikhanda nje ephalamende ulokuphiwa wona ama-ice cream lawo adle sibone uzaphekanga kodwa siyakwazi ukuthi aza kubulala phela ama-ice cream to yafa kuphela baningi oba bunkomo bafile olimkanti uphahla bafa unkala bafa ngayo iZANU-PF lawo uzaba ngumunye ozaba kuhistory ngichuma laphana ecosmos city ejohannesburg.
Sanibonani nonke emagumbini amane omhlaba balandeli nabalaleli baka-VOA Ndebele. Hayi lami nje hayi ukubonga kuphila nje lethi ukubonga ngingayisikho ukuthi nje ngiyasekela noma nje bengathakazelelwa ngabantu abaningi nje ngizwa begxekwa kakhulu besolwa ngabantu abaningi amadoda la amathathu uBelief Gawule uMalaki Nkomo noJoseph Chuma. Kodwa mina engithanda nje ukukubonga yikho koko ukuthi imibuzo abayibuzwa yi-VOA bayiphendule bayeza benjalo bafike emoyeni baphendule yikho lami ngikuthakazelelayo ukuthi at least baphendule khonokhuyana sikubongeni madoda sikuhloniphenini ngingamanga ohlangothini lwakho kodwa nje khonokhuyana ukuthi at least abafani nabanye laba abathunyelwa imibuzo abafonela bengaphendula amafoni wabo.
Labo ngabalaleli beStudio 7 abasithumele imbono yabo ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318.
It was a Friday, my darling. Was a Friday.
Uhlelo Woza Friday liviki sileqembu lerumba ele African Sounds Collection lona elisanda kwethula idlalate lalo lesine. Leli qembu litabuka icholocho kepha licula likwele South Africa. Nangu umholi walo.
Sanibonani bantu bakithi njani lokho ngezindawo ezehlukeneyo obingelelayo ngumlangatheli Ncube weqembu le-African Sounds Collection. Ngibingelele kini nani basakazi be-Studio 7. Ngisithi kubalandeli bengithanda ukubazisa ukuthi sikhiphe idlalada elishasha lesihloko esithi Izindezi. Ingoma zakhona zingu-6 phakathi. Ngathanda ukuthenga umculo wenu kumbe ukuxhumana lani balithola njani ezinkundleni zokuxhumana? Basithola kuFacebook, basithola kuYouTube, basithola kuInstagram ngayo futhi African Sounds Collection nje bangena ngengale ngalelo gama. Bese kuthi mhlawumbe nabafuna ukukhuluma nathi personal bangithole enambeni ethi 074-639-5322. Sikhipha izingoma singapha eSouth Africa side kodwa ngokudabuka sidabuka eZimbabwe khona lena phansi eCholodo.
Abalandeli ubachiyela wapha amazwi?
Kubalandeli ngizothanda ukubonga kakhulu abalandeli abathe basincedisa kakhulu. Kusho ukuthi ngemva kwale album eyaphuma before kulo nyaka wedlule, sathola abalandeli abaningi kakhulu basifakela izandla saze sakuthola amandla okuthi kwanise nokukhipha leli idlalathi lethele okudinela amandla. Let's go with the team just joke by the best and she long as a move.
African Sounds Collection becula ke kamnandi lapho besivalela uhlelo lwethu. Lingayika chana likhumbule luyalandela uhlelo lwe Live Talk. Lapho esikhuluma khona namhlanje ngosuku lwe Africa Day olunanzwa kusasa. Kulapho ke okwabunjwa khona umanyano we African Union. Wawubizwa ngaleso sikhathi ngokuthi Organization of African Unity. Ayike kwanele zihlobo ezithandekayo olivalelisayo ngontungamili inkomo. Ngokusho kwami lingayikatshana njalo uhlelo lwe-Live Talk liyalandela lile jahe elidala kumbe ijahe elisakhulayo uTaboka Ncube. Mina nginguntunga milinkomo ngisithi lilale. Kololokwana wamatukanduna kwafupatila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.